chinhu chekutanga ndechekuti tine urombo nokurasikirwa navashangirai, asi tine tariro yokuti vashangirai pavakabatwa nechirwere chekenza, vane matanha vakatora ari kurambwa nevanhu kuti vatende kuti papa nevhizheni yavanga vanayo, vachienda kundosheedza vana Profesa Washman Ncube, vachienda kundosheedza vana Vabiti, vachigara pasi kuti ngatitei MDC Alliance. Handifungi kuti vanga vachitaura nezvekuti kwa MDC Alliance, vanga vachitaura reunification yomusangano, vanga vaenda kune vamwe vavo vakatanga navo MDC kuti varume, inini ndakurirwa nezvandakurirwa, zvava zvakadiniwo kuti tigare pasi kuti ramangwana isusu tisipo mofamba so. Saka vana Washman Ncube, vana Biti, vana Chamisa nomusangano weMDC, kana uchida kurespekta vatsvangirai zvido zvavatsvangirai, MDC Alliance haifani kufa, inofanira kutova nenew energy, inofanira kuva invigorated nokuva nevision, ende vanofanira kuva nemweya wokubatana nemweya worudo. Izvi zvetinozwa kuti pane vamwe vane vachiti havadi Alliance, vane vachingoti kwai ndoda kutungamira ini, haiwa hazvizvo zvanga zvichitaurwa navatsvangirai.
Dr. Joe, munotiwo neramangwana reMDC Alliance?
Ini ndinobvumirana navari hwanya, nokuti kana tikatarisa ishu yealliance inobva kuna vatsvangirai, pamwe vaimboiti Big Tent, kuti Big Tent haizari, inoramba ichingokwezva vamwe vachingouya muBig Tent. Yezvitananisa kuti nditaura ndechekuti even tikatarisa mualliance yakakraftwa inounyanzvi hwokuona kuti even mbambo yacho yaitungamira alliance vatsvangirai vanokwanisa kuzoshayisa zvatinoda kuti tifulfilesati zvaitika. Saka mualliance kana ndakateerera zvikuru nokuverengawo chinyorwa chandakaona chekuti even pashai kwavatsvangirai pane succession plan yokuti zvekare unotungamira muMDC unoramba achitungamira alliance. Chazongonetsawo hacho ndeyamado yativhanga yatingangonzvawo anobva kuMDC. Asi ini ndaanofunga kuti vatsvangirai vakasiya vaita mbambo, vachamisa vakatoa kuti vanotungamira alliance, uyezve vachamisa vachizoitawo laki yekunational council futizve kuona vatsvangirai vachizova mutungamiriri ikoko. Saka ndinoona tichiramba tichienda kumberi, ndaanofunga kuti vanotungamira MDC dai vatadza kuonera pedo sehozha, vaona kumberi mberi kwatinoenda uko kuti alliance yakanaka, hatikwanisi kuti tizoputsa chirangano chakasiya chaitwa navatsvangirai.
Dr. Ruhanya, mungaona here original MDC yabatana mualliance sezvavaita izvozvi? Mamwe mapato akapindawo mualliance manayo ari anezenge aine mukana wekurarama mubatanidzwa iwe.
Vanorarama. Chinhu chikuru chinofanira kuzikama nevanhu veZimbabwe nevanhu veMDC avo vari kutatsurana ndechekuti MDC the political party hachisi chiburial society kana kuti chimwe chipati chemanga manga. Iyi pati yakarongwa for the past 19 years navatsvangirai vachishanda nevamwe vavo. Vabiti, vaWashman Ncube, vaitokozani kupe, vanachamisa navamwe vese vakagara pasi sevanhu vanoda kuti remangwana renyika ringe mberi. MDC ine capacity yokuhwina election inouya kana vanhu ava vakaisa musoro pamwe vakauya kuMDC Alliance vakabatana.
Dr. Joe, pane vamwe vanga vachitoramba kudyidzana neMDC Alliance vatsvangirai vacho vachiri vapenyu, mungazoona here vanhu ivo vachizochinja maonero iwayo vachibatana nevamwe?
Ina handioni vanhu vachiramba nokuti simba chairo harisi muvatungamiriri vayo vanongoputika putika samapopukona. Simba chairo chairo riri mumaprovinces, riri mumawards, riri mumadistricts, riri mumabranches. Saka wese anofanira kudzidza chidzidzo chokuti hazvibatsiri kuti iwe uopoze current of events uwanikwe uchida kuti mvura ichierera ichienda kusouth iwe uda kuenda kunorth. Zvinonetsa izvozvo. Saka ina handioni kuti pane vangaramba. Kana pane vanengaramba ikozvo vangatofungawo kuti influence yavo ingatobatsira. Saka ini ndinongotaura sezvinotaurwa navari hwanya kuti chavakudiwa kuisa musoro pamwe chete, chavakudiwa hauzi umbimbi ndoga, tinoziva kuzana ndoga wakasiya jira pamasese, chavakudiwa mukombera pamwe chuma chomuzvikuru. Vakuru vakagara vataura kuti rume rumwe harikombi churu, matendera kurira huva maviri, mukadzi umwe chituka ndarayira. Iko zvino pavakuchida enyu fokasika kuti hatingati paradigm shift.
Dr. Ruhanya, takanzwawo mai Mujuru achitaura kurufu rwavatsvangirai kuti vanenge vazvipira kupinda mubatanidzwa uyu. Tingaona zvichiitika here kana kuti aingove mashoko pane vanhu?
Aiwa, mabasa anoonekwa muzvito. Parufu rwaatsvangirai pano vanhu vakataura zvakawanda, nokuti kana munhu waenda parufu haukwanisi kundotaura zvinhu zvisina maturo, unotaura nyaya dzokunyaradza vanhu.